Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 27th, 2017. And this is Live Talks Diaspora Forum. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the aspirations of Zimbabweans living in different countries.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about various issues faced by Zimbabweans living in the diaspora.
These issues include the current political situation in Zimbabwe, prospects for 2018, elections set for next year, remittances and contributions towards the country's development.
Let's hear your views right now as the new year starts within the next few days. Don't miss our Facebook live streams on VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7.
And so tonight, we want to hear your views on the issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we call you. Once you call, we get your number, we call you back. The number again, 001-202-619-2077. Please, if you forget the number, just call Gibbs.
Yeah, kunjalo sibe luqinise lujonga. Inombolo yakona iyaziwa kakhulu.
Yes.
001-202-619-2077. Kumele kube ingoma ukuthi nxa umuntu eyizwa ahle chai khona kujonga.
Ndizozo.
Yes, so lamhlanje sikhuluma nge diaspora. Ngibambele uChris lamhla kakho lapho. So lamhla yimi sikhonkwanisa la.
Maybe uChris uhambele e diaspora.
Use diaspora.
Yeah, use diaspora.
Diaspora yakona eMaryland khona. So ke zulukandaba udaba esikhuluma ngalo namhlanje ngathi ludaba oluvumbonisiwe kakhulu sikhuluma ngakhona ukuthi abantu bahlala kwenye amazwe abayizalwane zeZimbabwe bathume izimali eningi kakhulu ehanjiswa khona ngale Zimbabwe kuzobuya ukuthi ukhetho balubona njani siyakwazi ukuthi ulokhetho phela oluzayo ukhetho lolulamabandla amaningi azabe ncintisa esimaziyo sibili ukuthi uyangena encintisa ukhetho lolu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sekhethwe libandla leZANU-PF ukuthi uzangena khonapho. Siyakhumbula ukuthi owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakumele angene kodwa bamtshaya i-2 feet. So ngena ke u-Emmerson Mnangagwa. Kuzobuya ke nxa sikhangela lokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe lina likubona njani? Kukhona yini elikwenzayo? Njalo lokuthi ezombangazwe khona manje lizibona njani? Khonapho ke nxa sediaspora siqala sishaya ucingo siyalifonela lapha khona.
Ngiyaphila Gibbs. Nasi vadiwa vateriri nevatariri chirongwa ndichocho diaspora forum patent chikurukura kwete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika chete ayo kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika tinokuti pindai muchirongwa chirongwa ndechenyu. Nasi tiroda kunzwa kuti vari kunze kwenyika zvikuru vanoti negore raakupera ira 2017 tinoona kuti vazhinji venyu ndovanga vakabata nyaya dzeupfumi munyika kuburikidza nemari dzinotumirwa kumusha kuhama neshamwari atinoti maremittances pachirungu. Kwoitawo nyaya imwe yekuti 2018 kune sarudzo vazhinji vari kuti isu vemudiaspora tiri kukontributa munyaya dzeupfumi hwenyika. Ko panyaya yekuvhota apa tiri kuzosiyiwa kunze sei? Asi takambonzwa vimbiso yakaitwa nemutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa kuti vachatedzera bumbiro remitemo. Hatizivi kuti vanotedzera kusvika papi panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipinde musarudzo. Kwouyawo nyaya iyo yekuti diaspora vote, munokwanisa here kuzenga muchivhota muri munzvimbo dzamuri? Tomboti hurumende yati aiwa votai muri munyika dzamugere. Vanhu vanokwanisa here kuzenga vachizviita izvozvo? Nokuti vamwe vanoti apa ndoda kutanga zvakare panyoreswa kuvhota, hatizivi kuti zvinechifambiswa sei. Asi toda kunzwa kwamuri imi vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari mumusha munyika muZimbabwe. Nguva iyoyo ndiyenyu nhasi unouyu Nufunga unonzi kumakuerere.
Ya. Yeah.
Nukuti wanu waru gazira nyue Gibbs.
Nyuele.
Ya, yeah, ataka gazira upina mnyue.
Mm-hmm. Ini, well, what, have you bought your clothes?
Ndishanzu kwa kuti, amaye wantengerachi. Because yeah. Iwanu zaoti nyue, andipinde nisina embe nyuani.
I understand you blew all the bonus. So, anyway, it's a warning.
No, bonus tose yidaka nataka kwenisa wanao chukuru.
Yeah, okay, good. So yeah. I'm told that we are joined by Dr. Victor Chimutu.
Mm-hmm.
He's one of the top guys. There's Zimbabwe Yatsoka. Maibuye is Zimbabwe.
Mm-hmm.
He's in Bergen in Norway.
Norway.
Mr. Chimutu, Dr. Chimutu, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
No, Wait. We're fine. How's Norway?
Norway is fine, a bit cold, but and raining too in the city. You know, the city of Bergen is the most rainy city in the world.
I think you can go ahead.
Yes, ndofunga nyaya ta unganira nhasi pano, Dr. Chimutu, ndiyo iyo kupembera, kuti gore rapera, ta kupinda mune rimwe gore. Tishida kunzikowo imi, wari kunze kwenyika, kuti zvizva munotarisira muna 2018. Uye zvizva munotaura pamusoro pegore ra 2017. Ndofunga rasarwa nemazuva... Achito kundaka feka butu ni gada enda verenga shukumu. Shukuma kumbo ni doma wako ndi unu kwa saramazuwa mangani.
Ayo. Chokutanga, ntuda kutenda no kutipa kwa maita mkana. Yowe kutitikuwa niso kutawara neruje kerewe Zimbabwe. Asiwo ndinoda zwe kutenda wanawe Zimbabwe warimu diaspora. Nekutsigira kwa wanoita zhirongwa kana kuti struggle ye Zimbabwe. Kuparticipate kwa wanoita ma activities. Kutera kwa wanaita nyaya, I think munaona madande mtande imo mune kufona ma programs kwenyu, it's something that we really have to appreciate chinu chakanaka isuo kwedu kuma kuzimbabwe ya dzoka wanawe Zimbabwe wari mdiaspora wanatubatira wa chakanyanya kutijurumbwa zedu shende mberi saka chinu chakanaka isozo saka 2017 tinaona kuti participation ye ma Zimbabweans ari mdiaspora paneje matongerwe nyika kumba zvanga iri mhando yepamusoro chaizvo. Ende ichocho chinu chatoda kutenda, chatoda shukuramba, shikurudzira. Gore rino muZimbabwe, I think itose nyaya yanga ichifara ya wanu yekuti wa Mugabe, ndo Christmas yatatanga. Inise ni mupenyo wangu ndo Christmas yatatanga okuita wa Mugabe wase mtungamiru we Zimbabwe. Saka chino wachinu chakafadza wanawe Zimbabwe kuti itakawa na wa Mugabe wachi siyabasa. Kuchipindao wa Mnangagwa. Asikupindao kwa Mnangagwa, kwa ita wakuti paite ma expectations, kana kutitari siro, zinewa na we Zimbabwe, zaka nyanya, zaka wandisa, kutichi wa Mnangagwa, chawacha kwanisa kuitra wana we Zimbabwe. So, I think ipa hapo ndopa tunaona kuti, especially ma Zimbabwe nzarimu diaspora, tari siro, zaka nyanya ndeze kuti ma Zimbabwe nzarimu diaspora apiwe omukana we kukwanisa kuvota musarudzo dzinotera ichi chinhu chakakosha zvakanyanya. Takaona vamunangagwa vari muSouth Africa vachitaura nema Zimbabwe nzarimu diaspora vachikumbira kuti ma Zimbabwe ari mudiaspora atange kutarisa nzira yekuenda kumba kana kuti kuinvesta mari muZimbabwe. Izvi I think zvinokwanisika chete kana vana veZimbabwe wapiwawo ma rights, you know, for example kuvota ikoko kunoita kuti vanhu vari mudiaspora vaonewo kukosha kwavo maringe neZimbabwe uye kuti tionawo kuti hurumende iripo yasiyana nehurumende yava Mugabe. So tinotarisira ma reforms akadaro kuti vanhu vari mudiaspora vapiwe mikana yekuvota. Tinotarisirawo kuti kuZimbabwe ikoko kutange kuita ma changes atinoona nameso. Pa ground iko zvino vamunangagwa vari kutaura zvakanaka fani vanopromisa zvakanaka fani asi hatisati tangonyatsoona ma changes pa ground hongu zvinotora nguva yakareba asi tinotarisirwa kuti munguva shoma nene kana kuti panozosvika dzinonzi 100 days pane zvinenge zvakutobatika kuti ichi nechocho nechocho. Ndichienda zvemberi ndichikurudzira kuti iyo vamunangagwa pane tinoona mumadande mutande imo munonyorwa zvakawanda kwazvo zvekunzi waita ichi waita chino waita ichi mutsvakurudzo dzinozoitwa zvimwe zvacho zvinoonekwa kuti hachisiri chokwadi kana kuti zvinhu zvinenge zvisati zvaitwa. Zvinogona hazvo zvisiri kuti iyo kana kuti maadvisor avo vanenge vaine chekuita nazvo asi I think vanofanirwa semutungamiri kuti vadiscourage information dzakadaro dzinobuda dzisiri dzechokwadi. Nokuti kubuda kwa dzinozoita padzinozoonekwa kuti hachisi chokwadi zvinodzikisa yatingati confidence muwano kuhurumende yao, because wano wanenga wakufunga kuti ingori same propaganda iyo yo yanga ichitwa zvine hurumende yawa Mugabe. Even kana ZBC chayo na Herald dao tulikuona kuti vachiri kungonyora zvinhu zvakanyanyisa zvinenge sati zvaonekwa pa ground, kana zvekunzi mari dzakowanikwa mabanga, kana kunzi mitengo yezvinhu yatodonha yadzika, zvimwe zvacho hasati zvaitika kana kuti hasati zvave kuitika. Saka ndokumbira kuti ipapo vamunangagwa kana kuti maministers are responsible for zvinhu zvakadaro wakwanise kubudisa mashoko anoita kuti vanhu varonyora mumadande mutande zviri zvechokwadi zvisaite izvozvo, nokuti zvinodzikisa confidence yevanhu.
Zvakaoma. Manyatso donongora asi hatisi kuti mapedzi ayo. Nhasi muripo zuva rese. Yes, Gibbs, you talked about many issues. Maybe the highlights are that the Zimbabweans in the diaspora, you thank them for supporting or following closely events in Zimbabwe. And their participation, especially on social media. And then he touched on the diaspora vote. He said that's one of the main priorities for Zimbabweans in the diaspora, looking at how they are contributing to the economy. And then he said this is his first, or this was his first Christmas without former President Robert Mugabe. Yes, for the past 37 years. President Mnangagwa, I think through his advisors, they should guard against misinformation, because he says there is a
too
lot of for information and contradictions coming out of the same pot. So he says, I think this is something that the president himself should try to make sure that it's addressed and stopped, because the misleading information will also taint his image.
That's something that maybe we can discuss as we go.
Yes.
So it's okay. We talk about it when we're slow, Baba. See, we're slow, Ban. Let's join us, Janu Mfoid.
Hello.
No, we don't know my name, Ban.
Yeah, we don't know my name.
Do not my name. Usule mnyama mga. Usi ngakulu.
Ah, I see nenga kulu.
Do not my name. Into zaban tule, into zaban. Ubu ya gani njeri Christmas. Nyapila kulu njano. Yeah, akutsho ukuthi njengoba la uhlala egangeni khonapho okufisayo sithi kwenzakala eZimbabwe kuyini?
No, mina isifiso zenzele sikhona kusukela nini lasekuqaleni, kodwa indaba ekhona namhlanje engani lami sangibathaphathaphatha ngeyokuthi kungani ke namhlanje njengoba abantu bebonakala ukuthi uma kufika ikhefu ngelinye ngelinye kuyaphithizela emabhoda abantu befuna ukuya emakhaya abo. Kodwa namhlanje bese kusiyoba le kugqugquzela ukuthi abantu kabaze ekhaya, kutshengisela injongo yabantu bona bayafisa ukuba sekhaya labo. That's all. Kuphelela lapho. Okufunekayo yikuthi uhulumende katshintshe izinto ngokwenzayo, ngokukhuluma, ngoba singananzela sibuyele emuva, kungasiki ukuthi ngilwisana lo hulumende okhona, kodwa ngithi mina uhulumende lo bevele khona la ubaba uMnangagwa ubavele ekhuluma ngama-changes noma akade lokhu ekhona lapho, ngoba singakhohlwa ukuthi i-constitution yethu entsha iyenziwe kulabo mangwana bezanu PF futhi besithi layo iyafuneka ukuthi iyenziwe eZimbabwe. Uyapromise ukuthi izaguqulwa, kodwa nalamhlanje so ama-promises emaningi kakhulu, ake simeni ngakho konke lokhu kwama-promise, kakwenziwe kona mathupha sikubone sibe sesibuye lekhaya, ngoba uma sithathwa nomuntu ngale endasenkarejwanga yibo ukuthi sibuye ngapha, kodwa uma sesibuyela ekhaya sizabuyiselwa futhi ngumumo. Abame nje ukuthi bakhulume ngakho lokho, bangakuthinti, abayaze bethule. Wayi namhlanje indoda efuna ukuthi ikhombise umfazi mhlanoko ihlimtshele ukuthi ngifuna ukukuzalisa abantwana 20, hayi umfazi ahlathi luhlanyamza.
Ye, kunjalo sibili. Kodwa nonke sikhangeleke ezokuvota lezi, kuyisifiso sakho isithini khonapho?
Kufuze sivote silapha lapha esikhona, yikho kuthiwa yinguquko, ngoba amanye amazwe ayakwenza, thina singehlulwa yini? Ngoba okuningi esikwenzayo emakhaya ngale thina singapha, ukuthi imali yalibonakala siyakwenza bakuyemukele, nxa siyivoti bazakwana kanjani? Okunye sifuze sikukhangelele kuvoteni khonapho, bona laba abafana bale-hashtag laba yibo abafuna ukunanzelelwa, bona laba abantu bangakwemukela njengendlela nje kona hapo kulilisho lokhozi sibilofana kubona ngale hashtag abafana bezani labo kuzaqonula abantu futhi kona lapho so abantu kababeke ifoundation yethu ngendlela ukuthi ama election wazasikhomba ukuthi sisuka ngathi siya ngathi hayi ukuthi kanti sicale ngokuphatha but into engangeke
kanti besabani vele ukuthi livote
angithi ayibona ukuthi intangweni yabo ivele lokhu ibuyela khona phayana ukuthi wena ungatshili kunzima ukuthi utshintshini wokuthi iselile ibhanti uyalunywa ya sisayesaba khona ukuyana thina nabona lethi sebekugugukile basazi ukuthi kulabantwana bezimbabwe okwenza ukuthi namhlanje u-ed upresident eze ngapha athi kulabantwana bezimbabwe useyazile mayazile kakubeke obala ukuthi thina ngeke sithiye imisebenzi sisiyavota sivote silapha esikhona ngoba le mali besiyithumela sivele siyilapha
phosele ukugcina ntonamayezi
engingakufisa nje ngikukhangeleleyo ukuthi ima ilizwe lethu lingatshintsha libe kakuhle wonke umuntu angabuyela nje asibuyeli ngalangalinye sizabuyela ngendlela esiyibonayo sonke ngokwahlukeneyo kodwa sonke sigcine sithe gwaqa sabuyela ekhaya kodwa sikhangelele sonke ukuthi sibe ndawonye njengomuntu omunye layo i-d anga ayikhuphe yonke into kade yonakala leyana kade yibona siyibone lathi ngamehlo hayi ngomlomo ngoba ingaba ngomlomo izasipende la mazwe lawa agcina ngaphasicwathi into zingazange zilunge kuthiwa sakulungele kukhulunywa ngomlomo sicala ukuthi sonke singabambisana noma lo hulumende okhona yelo nayavotelwa ngabantu bonke lathi savota samfisa ngoba ovotayo asikwazi ukuthubani uzathini kodwa sicala sonke sivote esilongeze esithengisa ukuthi uzasibonisa i-future hayi no problem singaphathisana layo ngoba singokesikudingayo kasuya muntu sifuna into zethu zisilungele labantu bethu namhlanje silala lapha labantwana one room namhlanje abantu abethu asikwazi ukuthi badlani bayenzani impilo ukuthi namhlanje ngimgoqa umntwana ngimtshela ukuthi namhlanje what angeke akuzwisise ngoba lami ngiku-confusion so cela ukuthi into yethu kayihleleke ibuyele njengoba yayikho khona kubo 1980
ye siyabonga kakhulu-ke ndunamayezi ungathina lokusasa mfowethu
hayi nami ngiyabonga madoda nenze kuhle
hayi sibonge kakhulu unkosi ukubusise ba
yes
yeah so what you were saying is that you know there should be less talking in terms of you know the Zimbabwean leaders says they talk too much and you know they are seeing, people are saying no progress on the ground
okay
so they must just shut up and do what they're supposed to do and he says they shouldn't be told to go back home the situation at home is going to force them or make them to go back home. So he says all this that is being done is only some kind of political machinations by ZANU-PF. So they're not following it much, you know. So let their works be seen.
Okay.
And then lastly, I think what is important was voting. He says they need to vote where they are. You know, he says Mr. Mnangagwa should come openly on this issue and declare that Zimbabweans in the diaspora are eligible to vote.
That's okay.
Period.
Regai tinzwe kune vamwe vateereri tina vamaposa vari parunhare vamaposa vachipinda muchirongwa tanzwa zvakare kuti tine vanonzi mukoma tine mambeu weZimbabwe Citizens Forum tichavachingamidza regai timbotanga tanzwa kuna vamaposa vamaposa makadi
ndiri pangu mambo wangu makadiwo
mambo ndimi muri kupi
ndiri kuEast London
East London East London yekupi kuZimbabwe kuLondon chaiko iko
Chris London yoku South Africa kunodzi kunomphendelo.
Okay, kuri sei ku East London. Kuna kutonhorawo se ku London here.
Kunopisa izvozvo, kuri kupisa zvokuti.
Aiwa ndokusiyana kwenyika asi mastari mamwe chete. Tipe iwo zvamunoda kutaura pamusoro pechirongwa.
Pane nyaya yatakumbira ubari nyaya imugara muchingoidarikira inenge isiri kunyatsa kuonekwa zvakanaka. Panyaya yevanhu vari kuno kudiaspora kunoku
ndei
kuno kudiaspora muno muSouth Africa kana tikada yedu kuti tilimite manhambers ari kunoku tingati otherwise tikati 1 million ndiye tataura yedu vashoma asi vari more than 1 million but vanhu vari pama special dispensation permits i-200,000 something which is less than a quarter yenhamba iyoyoyo saka vazhinji hatina mapepa asi kumusha toda kuti dzokere ende tachida kuti dekwakwanisa kugadzirwawo inenge amnesty period yokuti kana taakudzoka tisatoregwe dzimota dzedu kana zvinhu zvedu zvatei tashandira kunoku pabhodha ende kana kuti tikwanise kuwanikwa tiwanikwa mamapepa adenge achitizivisa kuti kana tiri kuno kuende tiri kushanda zviri pamutemo mapeslip tinawo zvose zvose tinazvo tinoshandisa mapepa epasi pemuti
saka anenge achitora zvinhu zvenyu ndiani
paboda tinodzaka kuti kana ukasvika une motikari yako yakatenga kuinenge yakudiwa juti kana wanga usina pemiti zvonzi wakaiwana sei
asi mune maiwanawo sei vamaposa kungobvunzwa hangu
tiri kusevenza zviri pamutemo tiri kutambira mari but hatina mapepa nokuti mawei zvokuti ukwanise kuwana pemiti anoshupa asi tindori pamakambani
saka hamugoneri kungoburitsa matsamba amune makwanisa kuwana nawo motokari morakidza vepaimmigration nokuti chavanenge vachida iproof yekuti mota iri muzita menyu makaitenga papi mune matsamba emota iyo here nokuti kana muchikwanisa kufamba nayo musouth africa zviri pamutemo handifunge kuti pangaita dambudziko rekuti mupinde nayo muzimbabwe kufunga kwangu chete
vanoda work permit kana usina work permit havai recognize zvese zvese izvozvo
vanenge vakuchaja
inotorwa paboda yopakwa kunzi wanga usingasevenzi kana kuti wakaiwana nedzimwe nzira
vanenge vachidaro isouth africa immigration kana kuti vekuzimbabwe
vekuzimbabwe ndo vanotonetsa because vekusouth africa havana problem vanokutenda but vasvika kuzimbabwe motikari dzese dzakapakwa paipaya muyadhi mubhodha muyemeye ndedzevanhu vanenge vatadza kuburisa mapemits asi vanga vachisevenza kune dzimwe nyika kubotswana south africa zambique weever
aiwa
ndofunganyaya iyoyo yekuti etakwanisa kuwanirwawo period yekuti topiwa amnesty kusvikira kuti huyai nezvinhu zvenyu kusvikira musi vakati mopinda moenda kuzodzokera musha mutorerwe
okay aiwa regai tigozoikurukura ndofunga taitaurombo rakanaka nokuti tine vanonzi vatino mambeu vesangano rezimbabwe exodus forum rinoshanda nezvizvaro zvezimbabwe musouth africa ndofunga vari kunzwawo nyaya iyoyi
ya nokuti vanhu vasina mapepa vakatowandisa kudarika vanhu vakabvumidzwa kuita mapepa
aiwa hapana dambudziko saka gore rinouya zvii zvamunotarisira tombotarisa mune ramangwana
gore rinouya inini mwoyo wangu aida kuti ndidzoke kumusha because izvozvo ndave 54 years ndakatanga ndichisevenzera kubotswana ndasevenzera kubotswana ndandine mapemits angu ekubotswana then ndikazotransfera ndawana rimwe basa kusouth africa nesemu company but pemiti yangu yekubotswana inobva yaexpira ikokoko kuno kusouth africa saka iko zvino ndakuda zvokuti ndidzokere kumusha asi manje handichina mapepa mapepa angu anga ari ekubotswana
ya pane dambudziko ndofunga makagara pasi munogona kubatsirwa naivo vana vamambeu vazvinzwa tichavapawo mukana wekunge vaizotaura pachirongwa pano tinotenda zvikuru vamaposi
kana vachikwanisa vatomuvape nhamba dzangu vagondifonera because ndiri kuzama kubatsirika mari yekumiramira ndinayo
ehe aiwa its okay regai tigozovanzwa tichavapa mukana thank you so much
ndinotenda hangu
okay Gibbs Mr. Maposa, he's 54 years old, he's based in South Africa, East London. He's lamenting problems that are faced by Zimbabweans trying to return back home with whatever they would have bought, like vehicles. He mentioned vehicles.
They're being pounded.
Yes, they are getting pounded at the border because they failed to produce documents that makes them work in South Africa legally, which are work permits. And he says he's requesting at least an amnesty for those who want to return home and return home with their property, whatever they have.
We're happy that we've got Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum. He's based in South Africa. Mr. Tino Mambeu, how are you? Mr. Mambeu?
Hello.
How are you doing?
I can't complain. I am fine. I'm sure. I'm very well.
Wonderful, sir. So, there was a caller just a few seconds ago who was saying that people cannot cross using their cars or any other property that they would have acquired in South Africa as long as they don't have permits. So, what is the situation like concerning that issue?
Well, let me start by delving into the issue of motorists that would have acquired motor vehicles in South Africa. For one to be able to acquire a motor vehicle in South Africa, he has got to have what we call a traffic register. And a traffic register is acquired under normal circumstances it is acquired by somebody who would have had a work permit on their passport. However, our people are still going the other way around to acquire a traffic register document that therefore enables them to go to Africa. But now as they go to Zimbabwe, and they reach the border on the Zimbabwean side, that's where most trouble comes from on the Zimbabwean side. Because the people at the CID section, there where you declare your vehicle, they look into your passport and check to see if you have got a work permit. They do not care whether the vehicle is in your name or not. And we have always cried about that. And they said people are stealing motor vehicles from South Africa, and they are crossing those vehicles into Zimbabwe.
Right. Aiwa, zvinofadza kana tikatichiwanawo imi muchititsigira.
Aiwa, tinokutsigira izvo nhauri dzinenge dzakarebi pakati pakati hadzirerebi imwe chete.
Ndizvozvo. Saka chii chinoita kuti muone kuti sarudzo dzaitwa zvakasununguka kana dziri free and fair? Vamwe vari kuti zvino zvapaita kupindira kwemauto pakushandurwa kwehurumende vanotyirawo zvakare kuti dzimwe nguva musarudzo idzo dziri kuuya mauto anogona zvakare kuti vakunda musarudzo handiwo hativadi. Imi munoona sei? Munofungidzira here kuti zvingaitika izvo? Aiwa, maita basa zvikuru baba Madzibaba Aaron. Thank you so much, Gibbs Madzibaba Aaron. He says he wishes the 2018 elections are free and fair. And on the issue of the military, he says he's not sure whether they will accept the outcome of the 2018. He says, yes, but he wishes they will accept the outcome of the elections in the event that the opposition wins.
Yeah, so yeah. Dr. Chimutu, are you still on the line?
No.
Now, tell us, you heard this caller saying that there's this fear that maybe elections won't be free and fair, and the military may not actually in the first place admit that they've been beaten hands clean or hands down by challengers. So, do you share the same opinion or you've got another kind of view?
I think zvataurwa nemutereri nakola ichokwadi. Isu kwedu kuZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe sekuziva kwenyu tine atingati ma structures kana kuti membership iZimbabwe yese. Tinowana feedback kubva kuma Zimbabweans munharaunda dzakasiyana siyana vachita uranyaya iyoyo. I think izvi tikatarisa 2008 tinoona kuti mauto akapindira mune zvemaelections. Tisati tatombotaura kupindira kubviswa kwakaitwa mutungamiri muna 2008 mauto akapindira pa presidential runoff. Pakava nekushungurudzwa kukanyanya kwevanhu. Vanhu vakaita sana you know Engelbedi Rugege iko zvino vava political commissar vachitaura mashoko iwavo ekuti vanoda kuti washandise violence. That's 2008 iyoyo. Vachiti vanhu vanenge vanganga vasina kuvhota zvakanaka vanoda kupangwa ne violence. Zvikava zvinhu zvakaitwa zvikadarika. Tona zvekuti iro gore rino mauto apindira mune zvematongerwe nyika kusvika kuita kubviswa kwaitwa vamugabe. Kwete izvozvo chete asi pama appointments akaitwa navamunangagwa mucabinet. Kunyangwe zviri pamutemo kuti vechiuto vanenge vakasiya basa vanoiswa muhurumende, tinoona kuti kune vechiuto vakaretireiswa kuti vapinde muhurumende. Kutosanganisira na vice president wedu iko zvino wachiwenga. Chinone kunyangwe zviri pamutemo asi chokwadi chiripo ndechekuti influence yavo mune vechiuto inenge yakachanyanya. Wachiwenga vanhu vakaita sana na SB Moyo vachine influence yakanyanya kune vanhu vari muchiuto. Saka zvinoita kuti pave nekutya kwakanyanya kuti varume ava vangasiye mabasa avo here, atingati kana kuti mapermanent positions kana kuti contracts kana kuti riya basa raunoziva kuti riri more secure. Wonotora basa raunoziva kuti ringori ne 6 months, 6 months contract. My elections tikasvika pakuti opposition ya hwina havangasiya here basa kana kuti vanga retire here. Zvinoita kuti vanhu vasave nekugutsikana nazvo kana inokufunga kuti zvinhu zvingaitike. Saka I think chinoda kuitwa ndechekuti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanogona kukurumidza kuita mareforms, kusanganisira maelectoral reforms, mamedia reforms. Zvoitwa nekukurumidza pachena kuti vane chinangwa chekuti takananga kusarudzo dziri free and fair. Iko zvino zviripo kutaurwa chete asi hapana chati chaitwa. Zvandambotaura ZBC nana Herald vachiri kungonyora nyaya dzakarerekera kuhurumende. Tikatarisa kuzeki ichiri kungoita basa rayo, but inoita basa rayo zvakarerekera kuzanu PF. Saka paka I think ma reforms akakurumidza kuitwa paine time zvinoita kuti vanhu vaite confidence nekufunga kuti ma elections angaitwe murunyararo uye zvakanaka. Uye muterera ataura zvenyaya yema observers, pakakwanisa kuti paitwe ma reforms iwawo then ma international observers opi wawo mukana wekuongorora ma elections including wanana SADC ma regional partners edu. I think zvinoita kuti ma elections aonekwe nenzira yakanaka. Chandingangoda kukurumidza kuti ndechekuti ma reforms ndiwo ari kudiwa nekukurumidza, ndo zvingaite kuti paite confidence asi pari zvino kutya kuripo ichokwadi.
Thank you so much, Dr. Chimuto. Rambai muri parunare. Tine muteerera atibati kwekanguva Gibbs. Tina mukoma kumbirai. Makadii mukoma kumbirai?
Mukoma kumbirai vakasimba makadii baba.
Aiwa, ndiri mutano zvikuru. Muri papi pamuri kufona muri?
Ndiri kufona ndiri kuCape Town.
Cape Town. Ndongozwa kuti guta iro rohanzi rakanaka zvekuti kumana ndobva ndadai ndine mari ini ndambopindawo muCape Town.
Aiwa, muchauya henyu zvichaita.
Zvichaita rimwe zuva chete.
Kuuya kwamuri ikoko.
I know. Tipei tinzwe pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Nyaya ndainzwa baba uye ndatenda nekufara wokupinda muchirongwa. Chimwe chandoda kutanga kutaura maonero angu sezvinongoitawo vamwe vanotaurawo maonero avo.
Ndizvozvo.
Nyaya yekuti isusu vari mudiaspora tivhotere kwatiri inyaya ingatisunungura. nekuti kutaura chokwadi tine zvimwe zvimabasa zvichiri kutipa kuti tirarame uye tigone kuraramisa vamwe bheke kumusha. Kuti ndisiye basa iroro ndichiudzawo mushani andiri kushandira kuti ndichambomhanya kunovhota pamwe ndichanoita vhiki pamwe ndichanoita mwedzi pamwe ndinenge sevamwe vari kumusha izvezvi vari kuholidhay paari kudzoka kuti ari kubasa ari kuda kudzokera futi mazuva ano munzvimbo matira hazvisisina kunyatso isu hatina sekiriti yemabasa edu semuenzaniso kuti ungatobva watombopota uchienda uchidzoka paunenge wafunga kana panodiwa nevamwe zvinenge zvakanaka kuti shuwa tinovhota tirege kuzochema nevakavhota but isu tinovhota kana tii hurumende katichengera kuti munzvimbo dzatiri sekuno Cape Town toitisirwawo police station 1 Johannesburg ndungopa hangu semuenzaniso unogonawo kuti vanhu vanenge vari munzvimbo imomo vakwanise kufamba vachinovhota vachidzoka vachienda kumabasa kwavo ndinofunga zvinogona kutiyamura chaizvo kuti tivhote uye tingafara chose and ndinoona ruzhinji ruchinokasta mavhoti avo nauguva yekuti tidzokere kumusha kusina development iri kuonekwa hababa ndivazhinji pakutaura zviri nyore sekutaurawo kuri kuitwawo navamwe kuti mutungamiri wenyika ari pamapromises akawanda mapromises mazhinji wandiri kutoonawo kubva kuhama dzangu nekushamwari dzangu vanotaura chiti tokudzokera kumusha kana ndiri seni munhu asinawo project yandiinayo kumusha kana small business randiinaro kumusha ndichitomirira kutoitwa kunoemployiwa nekambani kana nevanenge vaine zvavakaita iko kuchitotambudza kutanga paeconomy mari yekuti vanhu vashandise circulation of money in the country yacho itoripuwa ndinonodzoka ndichiitei ivo vati vari kuda kudzoka semuzva ndambonzwa mwe mutaura achiti uya bhati mamiriyoni aingotaura hake achiazotaura nenhaurwa dzemota mamuzwa ichokwadi kuti takawanda zvakadaro tongoti miliyoni only 1 million people in South Africa tese todzokera takadaro kumusha tiri kunowedzera nhambari nevanhu vagara vari kumusha vasiri kuwana mabasa tinenge tasvikako tonoitei that is my question ndiona kuti izvozvo idzingava nhema baba kuti vanhu vataure chichona chekuti tiri kuvaitoda kudzokera mwoyo wokudzoka uriko nokuti kumusha kwedu uye tinoda chaizvo but tinogona chete kudzoka kana kwaani development zvinhu zvakutanga kurongeka une kufambika because isu tikabva kunoku kwacho ipapa ndichinzwa muchitaura uye vanhu vazhinji vachitaura kuti vanhu vari kudiaspora ndovatombomisa ikonomi yenyika kuti irambe ichitosimukira kana tese tikadzokera huchi minzi nezvazviri nhasi ikonomi yacho inobva yatota flat to zero panenge
pasimukoma kumbira ndo pamwe paya pakamboita mutauro imwe nyaya yatakambokurukura pano pachirongwa yekuti vari kunze kwenyika vainzi nevari kumusha mborambai muri ikoko nokuti moda kuzongouya isi tavaka nyika muchingoti ngavatange vagadzirisa zvinhu ii moda kuzongouya kunopupura yafa kare
ipapo pari right ivo vari kufunga kuti vari kugadzirisa nyika but kuti ivo vakwanise kugadzirisa nyika inyaya yekuti kune akavabata musana kune sapoti yevanhu ivavo ndivo vanhu vari kudiaspora dei ni musiri ikoko kwamuri kuwashington tingada here si takwanisa kuita mukana wokukufoni wokuti titaure pachirongwa sezvatudii tingadai tisina imi munoziva nhau matorerwo mazvibudira dzinoita munyika medu nerestriction iripo yese vazhinji tingadai tisina this kind of freedom kuti titaurewo saka ivavo vanenge vachitaura izvozvo kumwe kwacho kusanyatsokutarisa zvinhu zvese kana mativi ese kuti ari kunze kwenyika chii chakanakira kuti ange ari kunze kwenyika ini ndiri kuno kuzimbabwe chii chakanakira kuti ndinge ndiri muno muzimbabwe zimbabwe aiva kune munhu ari muzimbabwe chete inovakwa navanhu vese vemuzimbabwe zvizvarwa zvezimbabwe ini mune mari yamwe totumira mungatadza pamwe mune mudzimai wenyu ikoko but mubereki wenyu ari kuno kuzimbabwe muri kutumira mari iri kuya kuzoshanda muzimbabwe haisviki mumaoko emubereki straight inotosvikira kumabhanga vemabhanga vomboita nguvo zvavanoda nemari iyozotapudziwa ichizopiwa mubereki wenyu zvese mataxisi achitorwa saka munhu iye ane kufunga ikoko kwekuti ari kuvaka anoda kuti isu tizosvika kumusha avaka musha ega handioni sekuti akanyatsokugona kutaura
aiwa maita basa zvikuru mukoma kumbirai regai tigonzwa
vamwe chidiki chekuti ndipedzese chidikidi
tokuitira vamwe vapindewo muchirongwa
kanda ndinomhanya izvizvi hamuzopindurei chidiki chekupedzesera ndaichida kuti nditaure pamusoro pemutungamiriri nemapromises ake ini ndaiona kuti dei mutungamiriri achitaura zvaanotaura akatanga kutigadzira mari
yedu inonzi mari yemuzimbabwe chero isina value zvaipa vanhu vanoda kuinvesta mukana kana simba chero vane masimo businesses kuti vatandisa mabhizinesi kana ivo vagara vari muzimbabwe vachiita mabhizinesses avo kuti vazive kuti mari yatirikushandisa haina value but iri mari isina kufanana nebhondi rekunzi richaexpire kuitira kuti vanhu ivavokwanise kutenga mari dzimwe nyika vachikwanisa kunohodha zvine ungwaru zvine rugadzikano kuti mitengo yezvinhu munyika irege kuramba ichikwira pane kuti vanhu
vanguva yabva yati
doda kuzotenga nemwe mari
yabva yadonha nguva yenyu. Thank you so much. Regaiti muzwa kuti vamambeu tavabatisa kwenguva yakareba kuti vanoti chii. Pane mumwe muteereregi.
Yes, lo baba Musunduzwa Ndlovu usecingweni. So hafika kuwe baba mambeu, siyabuya kuwe in some seconds. Baba Musunduzwa Ndlovu kunjani? Baba Ndlovu uyangizwa?
Ngikuzwa kahle Mr. Dube.
Uchona njani mfowethu?
Hawu siyachona futhi mkhulu.
Ye, akutsho ukuthi wena isifiso sakho isime ngapi nxa sikhangele eLizimbabwe?
Mina Dube isifiso sami ngifisa ukuthi njengamanje xa kuzovota njengamanje khona lekhaya. Ngifisa ukuthi nje lathi sivotele khona lapho esikhona kona la mazwe esikiyo sivote lapho sizobona khona ukuthi hayi izwe leZimbabwe libuyile. Ngoba manje ma kwakuthiwa sifanele sigibela lapho siye ekhaya imisebenzi yalesinengakuyo angeke ukwazi ukuthi ngemva kwevoti kuzoyenzakalani ngoba manje ma ngatshiyela umsebenzi ukuthi ngiyavota le ma ngifika la futhi egoli ngithole ukuthi hawu umsebenzi uphelile kufanele ngibuyele ekhaya angazi ukuthi ngemva kwevoti kuyenzakalani mebhuku uyoliwa-ke ngoba sazi ukuthi kuyenzakalani uyabona njengamanje into ebesingayifisa ukuthi bayihlalele phansi bona njengabaphathi bona baphezulu ngoba lathi ngike sihambe thina sifinyelele sehlika ngakhona kodwa sisele ukuthi bayihlalele phansi basinikeze lathi sifake amavoti ethu sikhona lapho esikhona sesiyobona ngemva kwevoti-ke ukuthi hhayi lelo thuba siyolithola yini ukuthi sihambe siyefika ekhaya imisebenzi esikhona na
ngoba
njengamanje ubaba ubathumbani longeni le umnangwayi
umnangakho
ya yena lo baba umnangakho
ye
ane ule stam talking ulimi lwasegola abafana bathi stam talking ekhaya ngathi ule limo lomnandi uyabona uyakhuluma nje uyakhuluma kodwa-ke ivoti seduze nibola ngathi uthenga amavoti ngamanye amagama mina ngizokholwa ngemva kwevoti ukuthi hhayi ngempela ngempela uzile lubaba nami angeke ngingali ukuthi elami ivoti ngifake kuzanu p f ngifake ngoba ngiyabe ngibona ukuthi utshintsho lukhona.
Yes,
manje injabulo lothando kusase-eli ukuthi abantu bejabule ngoba ivoti ayikabi khona sibonene ngemva kwevoti lapho esizokholwa khona ukuthi hayi sokuright lapho ngiyaphisa ukuthi ngivote mina nginje ezimbabwe angikaze ngivota kangikwazi lokuthi ma ngithi ngiyavota ngivota njalo kangikaze ngivote phela ezimbabwe ngiyafisa ngisazi ukuthi ma kuthiwa kuyavota lami ngisazoqala ukufunda
ngathi ubesabani ukuthi livote kwinokwesejwayela
ibutoti kulo butoti obukhona zimethi Mr. Dube laphana ezitshwayayo lapha zimethi ezikhona nobutoti obukhulu aluba basivumela nje sizivotele aluba hhayi kuhle mpela besizovota futhi kuhle futhi ngivote lami ngelokhu zeni yami engizwa ngaphakathi ukuthi ngivotela kanjani ivoti utshintsho silibone ukuthi hhayi ezimbabwe lukhona utshintsho nanti kuyakuya mpela lubaba siyaqhubeka simthandi ngoba manje uzile lo tshintsho ngaphandle kwalingcindezelo ebesikuyo okungakwazi lokukhuluma ukhulume ungakhuluma kabi ngopresident somele ukotshwe or umele ushaye yabona kathi noma esezinto e-wrong akumelanga ngikhulume kahle la South Africa yebo basibiza ngamakwerekwere basibiza ngani kodwa ma sifuna ukukhuluma ngozumu ukuthi yezinto embi ngiyakhuluma esitradeni namapholisa engizwa abambopho abangenzile kuyabonakala ukuthi hayi ngikwelizweni eli-free yabona manje sokungenzeka futhi after vote yona lo ngoba manje ngabezwa abantu basezimbabwe bonke bakhuluma igugurawundi ngemva kwevoti selingavalwa umuntu ewazwakala futhi ekhuluma igugurawundi ashaye or aboshwe asazi ukuthi kuyenzakalani uyabona
hhayi siyakuzwa kakhulu Ndlovini ungathunela kusasa fowethu
hawu siyabonga Mr. Dube
ye ubele impela afike enhle njengoba nyakwazithi iyasondela khonapho
hayi siyabonga ntuna enkulu
ye so that is Mr. Msundula Msunduzwa Ndlovu. He's a man of his words. You know, he was saying that all what they need are free and fair elections, and you know they want to vote wherever they are. Like if you are in South Africa, you're supposed
just
to vote from there.
In South
but,
Africa.
But he says the problem is, you know, it's not guaranteed that they're going to be able to do that. And secondly, if they are as being asked to go back to Zimbabwe to vote there, how do they leave their jobs to go and, you know, vote?
That's
what
this.
He says is somebody will leave his job,
yes,
go to Zimbabwe, cast his vote, and goes
come
back to
back.
South Africa, no job. And at the same
place
time, that's what I
by another Zimbabwean, maybe.
You see?
Mm-hmm.
And he says at the same time, maybe there could be some violence or, you know, some banning of some sort of certain issues like Kukuraundi, mm-hmm. Issues. And he says, basically, freedom of speech may be limited soon after the elections. So he's fearing for his kind of life. And he says, maybe these people are cooking election results.
Okay.
So that's where he is right now.
That's fierce.
He says, celebrations as of now, no. You can't celebrate that Zimbabwe is this a world. New country. No, he says, yeah. No.
Okay. We can hear that, a response from Mr. Mambeu. Vaya Mambeu. Tine urombo paenda mbokudimurai muchitsanangura nyaya dzimotokari maybe makati nyaya dzimotokari kana maamusati maipedza mangoti 30 seconds mapindura nyaya yekuti vamwe vari munze kwenyika vari kutya kuti if we go back to Zimbabwe, especially those in South Africa, we are saying if we go back to Zimbabwe to vote, when we vote, cast our votes, vote for whoever candidate, maybe the outcome will not be accepted by the other party, or when they go back to South Africa, they will find their jobs filled by maybe other Zimbabweans, or they will lose their jobs.
Let me just go back to the issue about the car.
Yes.
So as I had indicated earlier, that there were troublesome elements at the border, especially on the Zimora and those police officers. They were rogue. They would make sure that you cannot cross with your car. But we are also hoping that with the coming in of the new government, things are going to be made easier for the benefit of the people of Zimbabwe. So that is quite a fact. And you remember that even crossing with cooking oil at the border was active. But as we have been crossing right now, we have not been experiencing seizures of groceries and all that. So in a way, things are improving at the border post. And that is something that is quite positive coming from the current administration. And we hope to continue engaging them, especially the issue of giving the diaspora a soft landing as they go back to Zimbabwe. Because you remember that when you want to go back home, you want to go back with as much as you can claim, as much as you went for. That is the only way we think people would like it. But the good thing about this administration, before we can say much, is that they are willing to listen and they are willing to engage, which is a plus. And we have not seen that during Robert Mugabe's era. So I think for our people, we have got a long way to go, but we will continue to engage the government of the day in all our cries and in all our concerns to make sure that at least we have got a common ground. And I see that happening. Right. I want to come back now to the issue of going home to vote. Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vaende kunotsva kunovhota, number one. Uyezve zvakakosha kuti vana veZimbabwe vakwanise kuvhota vari munyika dzavari. Hatisiri kuti kana zvichinge zvisina kukwanisika, vanenge vakwanisa kuenda kunovhota ngavaende vanovhota. Nauye kuti kungazoita violence kana kuti kungazoita sei, tingazvinetsa zvakanyanya tereki naizvozvo. Chido chedu ndechekuti tigadzire nyika yedu. Mutungamiriri watinaiva munangagwa vakauya kuno kujoni takataura navo isi takaenda kunovaona kwanga kune vanhu vazhinji vanosvika zviuru zvinosvika vatingati muchirungu 5,000
ngoti idimu ndanchitingoti idimu nekuti nemwe muteereri kana kuti batai makadaro tingotora vamajechani then tobva tadzoka kwamuri vamambeu vamajechani vati batei kwekanguva parunhare makadi. Takasimba, muri kupi?
Ndi kuwetwa kuchikomba, chikomba constituency.
Chikomba East, chikomba West.
Chikomba East.
Chikomba East, aiwa, tinofara zvikuru kana muchinge muchibatawo muri kuchikomba muZimbabwe muGibbs kuchikomba. Mungatudza kuti zvii zvamuinazvo zvingapakurirwa vana veZimbabwe pane nenguva?
Ndiri kuti ini bere harimbofa rakaita mbudzi.
Tegawe nye zani kwe makure 37. Taka zinurewa kuti mwamunanga kwa kupinda kwa haita. Azichinji zani unzi zantifu. Vanhu vari kunze vanoda kukupinda muno mune mabhizinesi avo. Vanotarisa zita riripo vona rakanzi ZANU-PF. Saka zvinoreva kuti vachangove nekakutya kavanga vainako kaya. Nekuti uyu musangano uyu hautendeki unogona kuchinja serwaivhi at any time. Saka hatingave nechivimbo chekuti vamunangagwa vachatichinjira zvino nekukurumidza. Saka isitoti izvozvo chidonetsa ndeza muno munyika ndechekuti hatizivi kuti pane mutemo here unoti kana election ikaitwa ngaaiwe ipapo kana kuti ngaizotaurwa after 3 months marizotichiva ari maresults. Nekuti tiri kurangarira kuti pane maelection akaitwa 2008 akahodhwa for 5 weeks pasina announcement yaitwa. Zviri pamutemo here izvozvo? Saka zvinotiretsei kuti titi isusu tichave nefree and fair election ichitungamirirwa nezanupf. Nekuti vanhu vakanga varipo panguva iyoyo vakahodhwa maresult for 5 weeks ndivo vacho futi varipo ivavo. Chinongoripo netsauko unongoripo ndokuti vamugabe hachisipo asi bere.
Thank you so much, Gibbs. What Mr. Majechani just said is that a hyena will remain a hyena. It will never change into a goat.
Yeah.
And then he is saying that the same ZANU-PF, the same party that ruled for 37 years, is the same party that is still in charge. So he thinks nothing will change. And he said investors will be scared of the name ZANU-PF. Once they hear that ZANU-PF is still in charge, they will be scared of whatever happened in the past 37 years. And then he says the other issue that's troubling is the withholding of elections in the 2008 elections. He says elections, election results were withheld for over 5 weeks or for 5 weeks. And the same people who did that are the same people in charge and in power. So he thinks that the 2018 may be a repeat of what happened 10 years ago.
So we've got some people that are sending messages on Facebook.
Yes.
And one of them is Franklin Guda. He says, I'm watching you guys from China. That's far away, right?
I'm in China now.
Yeah, so we're being seen there.
Yeah.
Then there's Max Manyika in California. He says, hello, guys. And then Rest Nyoni in South Africa. That is Johannesburg. And then we've got Florence Moyo in Cape, in Botswana.
Yeah.
Then Miriam Lisonga in Chitungwiza. The same. And then Professor Pedro in Cape Town. Then Lisonga Tife in Chitungwiza. Achimwene Manyanza in Cheche Chipinge. How is Chipinge there? Then we've got Isaiah Kakura Mamba in Botswana. So we are happy that we are having so many people in different places. And in DRC, we've got Nixon Chingwena in the Democratic Republic of Congo.
There is one here, Benevolence Nyati, who says, I'm watching from Cape Town. And the other one is Chamunorwa Chiangwa, who says, Ahoy. And Chiangwa also gave us a number. I don't know which country this number is. It's 0096
should be somewhere right
5504. Then he sent another number. It's longer now. 00971 5096 25504. And then there's Jonah Gwanzura who says fair. Then Chamunorwa Chiangwa, oh, that's the same guy. He says watching from DXB. DXB, where's
that? What's DXB?
I don't know. Yes, and he went on to say, I'm African youth leader here. I need to speak to my youth. Give me a chance. And then there is Colin Kodza Murodza, who says, Varume kunye peranatidi, murwere wedu Zimbabwe achiri kuda chiremba kuchinja driver hapana chamagona. Situation is still the same. Batanai vana veZimbabwe tisununguke topera tosine nhamo iyi. That's Colin Kodza Morodza. He says Zimbabwe is a patient. It still needs our care. So let's unite.
Nurse it in a certain way. Yes, yes. So and then we've got Bernard Masenda in Newcastle, KwaZulu Natal. Then we've got Ngoni Mupa in Wolverhampton. That is, I think it's...
That's London.
That's London, right?
I think.
And it says, hi, guys. Then let's go first on Mr. Mambeu, and then we go to Chimutu. So, Mr. Mambeu, are you actually canvassing for the diaspora vote? Very briefly, say, 1 minute.
We are still canvassing for the diaspora vote. That is a fact. But what I want to remind Zimbabwe is that Zimbabwe is not for ZANU-PF, it is not for MDC, it is not for DARE, it is not for ZPP. Zimbabwe is for Zimbabwe, and it will remain that forever. And we must understand that politics is going to continue to divide us if we are not careful. And we must understand that ZANU-PF is a political party just like NDP. And if ZANU-PF delivers, it doesn't really matter the color of the cake. That cake is the mice. I think that's very important. And people must not say because ZANU-PF investors will not come. We have seen already changes that are happening within the country. White farmers are coming back. And we have got people like Gabriel Chumba, our chairperson in Zimbabwe Atlas Forum. We have never set foot to Zimbabwe for 15 years. Who has managed to go to Zimbabwe and come back unarmed? And I thank you, but we could never do that.
Thank
before.
You very
but
much.
We have got to change our mindset and have a positive mindset and continue.
Thank you. Thank you, Mr. Mambeu. Let's go to Mr. Chimutu. Just 1 minute, say, looking at the issues that are actually affecting you guys in the diaspora, one of them is certainly this election issue. So now, are you guaranteed, you guys, that you're going to cast any vote? Or is just some kind of cheap talk that you may actually... You have that kind of vote.
Sekutaura kwaita Mambeu, tirikurudzira kuti vanokwanisa vari mudiaspora kuenda kumba kunovota ngavaende. Asi chido chevanhu vemudiaspora ndechekuti ngatitenderwe kuvota tiri kunyika dzatiri. Because kana hutungamiri wenyika huchida kuti tiendese mari kuZimbabwe titange mabusiness tiende kunoshanda kuZimbabwe vanofanwa kuti vakidza nekutipa watingati mapolitical rights. And hapana right inodarika ku kuti tiwane mvumo yekusarudza vatungamiri wenyika yedu. Saka zvakakosha izvozvo. Asi ndoda kukurumidza zvekuti nditaure kuti I think from this program munokwanisa taona kuti nyaya yetrust ndo iri kunyanyonetsa. Vanhu havasi kutrusta utungamiri weZANU-PF wane zuro. Izvo zvaita kuti vamunangagwa kugamuchirwa kwavo kunetse. Saka ndo panoda mareforms atati chitaura kuti ngavakurumidze kuita mareforms, maelectoral reforms, mamedia reforms. Toona change kuti MDC vakupiwawo 30 minutes 40 minutes pa TV vachitaura. We apa vakupiwawo nguva idzo vachitaura. Tikaona ma changes akadaro zvinoisa confidence muwanhu.
Thank you very much, sir.
Asi election ndochinhu chandingati holy grail yekuti hapana chakanyanya chinochinja muZimbabwe pasati paitwa ma elections ari free and fair.
Gibbs nazwa kuti vamambeu vaenda asi point yavanga vachitaura yanga iri yekuti mutungamiri wesangano ravo vaGabriel Shumba vakwanisa kuenda kuZimbabwe vakadzoka kuSouth Africa vasina zvaitwa kwavari vachikurudzira vana veZimbabwe kuti aiwa zvinhu zvachinja vakwanisa kuenda kumusha uchidzoka saka vanokwanisa kuenda kunovhota endai munovhota zvimwe nokuti dzimwe nguva zvokuvhota muri munyika dzamuri zvinogona kuramba.
And then we've got Ilan Elkaim. This guy used to support Islanders Football Club. I know him personally. So I'm seeing that you're watching us live. Thank you so much, Ilan. And then we've got Bernard Masenda as well and Alan Kumbo. So I think so in
Ilan
this program...
I just support Islanders. Now he supports Dynamos. He used to support Islanders.
Oh, yes.
You know, he supports...
We'll call him. He's
you who says that.
It's all over, right?
Yes.
So we don't have any extra time here.
No extra time. But if it was Islanders versus Dynamo,
maybe there could
time.
Be something, yes. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Victor Chimutu of the Zimbabwe Yatsoka, Maibwe Zimbabwe, and Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.
Jonga kandemira achitaiwa zvirongwa zvestudio 7 zvakamirira imi murira zvakanaka. Thank you.